mutongo waitwa ne High Court mutongo yehudzvinyiriri tarambidzwa kuti nhengo dzedu dzinokwana makumi masere nenomwe dzitadze kukwikwidza musarudzo dzemaMPs.
Izvi zvinoreveise maonero enyu vamonzora.
Izvi zvaapachena kuti ZANU PF haisi kuda kukwikwidzwa. Zuro ndizuro paya yakarambidza kasukuere, zuro ndizuro paya yakarambidza 12 macandidates ACCC kubulawayo. Iko zvino varambidza macandidate 87 AMDC. Havasi kuda kukwikwidzwa. Mutongo wehudzvinyiriri, mutongo uri kuitwa nehurumende iri kutyasarudzo. Asi isu seMDC hazvisi zvinyowani kwatiri. Tiri kuziva kuti tiri kurangwa seMDC nokuti ndiso bato rega rakaendesa nyaya yedelimitation kuconstitutional court.
Nechikonzero chei muchidaro?
Vanga vasingadi kuti tiite izvozvo, vanga vasingadi kuti tivhure maziso evana veZimbabwe. Isu seMDC ticharamba takamira pachokwadi, ticharamba takamira nevana veZimbabwe. Election iyi ndezvido zvevana veZimbabwe.
Zvii zvamurira kuita kuri kuti masarudzwa kutungamira nyika vamonzora?
Isu seMDC tiri kuda kuti zvikoro kubva grade 1 kusvika form 4 vana vadzidze pachena, zvipatara vanhu varapwe pachena, uyezve maternity zvinge zviri pachena. Zimbabwe inyika inorarama nekurima. Saka tiri kuda kuti mitengo yemafertilizer, mbeu nezvimwe zvinoshandiswa pakurima ideredzwe. Tiri kushushikana zvikuru nenyaya yokuti mapengineers edu havana mari yavari kutambira. Mari yavo ishomasa. Vanosanganisira mapengineer ivavo vakarwa hondo yerusununguko watinoti mawar veterans. Tiri kuda kuti mapension benefits iwayo aitwe revise zvakare.